Mumasiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumachonari ndiwezi. Vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde.
Mitongo iri kupiwa nana madzimambo ndeyekutenga chaiko. Ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi waNovemba. Nebasa reizvo hurumende inofanira kupindira munyaya dzematare ana mambo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remachonarend east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda uri muvakidzani wavo panzvimbo diki diki. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku. Vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda. Ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi? Mukuru wemadzimambo mudunhu remachonarend west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa.
Mitongo yedu yechivanhu haina
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere, mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari.
Kana pamucha pakafiwa munhu anounza mhere, mhere haisi yasabhuku ndiya mambo, ihuku. Huku anonekewa huku chachezi, sabhuku ndiya anosvitswa hake mudamo. Mambo vanobvasi kana zvadero vazivavanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutendesa chikafu nyenei kunhambo.
Mambo Katiza Gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare.
Mukati mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika inenge yakunzi 40 judgment. Munhu atongwa asipo 1 aramba kuuya kudare asora dare iroro rai. Kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai.
Mambo Clemens Nembire vekumachonarend central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika.
Sabhuku basa rake nderokusura, haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni ugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yekutonga.
Mambo Nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete.
Tinenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuri mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haabvumirwe kana kutotisvika pambudzi chaipo, haana murango wekutanga angachaje mbudzi.
Mumwe sabhuku wekuhurungwe kumachonarend west vadibo karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo.
Zvinoitika kwaya masabhuku mutemo wavanoshandisa, mutemo wavanoudzwa namambo ndiwo mutemo wavanoshandisa, havaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani.
Munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku, jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare raMeja Street. Pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda, gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo.
Handizivi kuti chii chaari kuchema ndipanokupindura nyaya yacho handisa ndaizwa.
Mugore ra2012 vaimbovaishe negomo valasius chitsinde vekumachonarend central vakaripisa vaive mutungamiri wemdc mushakabvu Morgan Tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita 10 pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi. Zvinangwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika, asi vaine masimba mashoma panyaya dzine chekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.